dambudziko riri kuitika muguta reHarare ngerekuti washandi wari kuHarare Water Department wari ku division inoona nezveku gadziriswa kwemasuwereji nekuputika kwepombi dzemvura wazhinji wacho wari kuramwa mabasa waita masvondo anokwana mairi kana matatu tingati kubvira musi wa around 19 January. Washandi wazhinji awa wanga wachimboita hurukuro wachiedza kuti nyaya dzavo dzigadziriswe, asi iko zvino dambudziko racho ranyanya kutekeshera zvekuti kunharaunda dzinogara veruzhinji masuwereji ari kungodhushuka. Wagari vari kuenda kumahofisi ekanzuru hakuna chiri kubuda, washandi vari kungoti hawana zvekushandisa.
Vashandi vanoti vari kunyunyuta nemhaka yei, chii chavari kuda?
Zvinyunyuto zvavo zvizhinji kubva pakutaura kwatiri kuita nevashandi vekanzuru wekuna naHarare Water vanoona nezvekumasuwereji koko nekumvura vari kuti pagore rega rega vanofanirwa kupiwa zvipfeko zvekuzvichengetedza kuti varege kubatwa nezvirwere zvinosanganisira mahovhorosi, magambutsu uye kubayiwa majekiseni ekuzvidzivirira kubva kune zvirwere zvavanosangana nazvo mukugadzirisa masuwereji. Ukuwo pane mari dzinonzi dzakauya dzawaifanirwa kupiwa dzeCovid-19 iri allowance. Mari idzi washandi wari kuti hawana kudzipiwa, saka vane kufungidzira kwekuti wakuru wavo vanenge ndoo wakadzishandisa kana kuti vakadziendesa kunoitisa mamwe mabasa asinei nevashandi. Zvoita sekunge washandi vasina kukosha, wagari wawe kugara munguva yakaoma.
Nyaya iyi iri kubata vagari zvakadini?
Masuwereji ari kuvanetsa mudzimba dzavo haasi kugadziriswa. Nyangu wakaenda kundopa zvinyunyuto kumahofisi ekanzuru wanongoudziwa kuti hapana motokari kana kuti zvekushandisa, asi washandi vanenge varipo wasingaendi kundogadzirisa nyaya dzevanhu. Saka idambudziko rinogona kuunza zvirwere zvakaita sana typhoid nana cholera, nekuti mazuva ano kuri kunaya zvikuru zvinoita kuti masuwereji aya azogone kuyerera achifamba mukati menharaunda, wana vachifamba imomo, wabe vanhu vakuru vachifambawo imomo, zvinoita kuti zvinyangadze magariro evanhu. Izvi zvinoita kuti kana chiwimbo mukanzuru chinodzikira.
Sesangano rinomirira vagari, chii chamuri kuudza kanzuru yenyu?
Isu tiri kuda kuti kanzuru igone kuti watungamiri wacho wawane mukana wekugarisana pasi nevashandi wavo wagadzirise matambudziko ari kutarisanwa nawo. Isu seHarare Residents Trust tinoshuwira kuti nyaya idzi dzakadai dzigadziriswe pasina kumboita kumirwa kwemabasa, nekuti nyaya dzemasuweji nekuputika kwemvura dzinofanirwa kugadziriswa mazuva ese, kwete kumbosiiwa dzichitekeshera, zvinozoita kuti vanhu varemerwe uye kuti vanhu varege kubhadhara mari kukanzuru. Saka nyaya idzi ngadzigadziriswe nekuchimbidza